Muongoro yataita zvinhu zvinenge zvadzokera pane zvazvazviri. Tiri kuona even mafuta chaiwo fuel yakuwanikwa maservice station. Vanhu havachatengi zvinhu muwandu, bulk buying hambenge ichiitika. Saka zvinhu zvinenge zvadzokera pazvazviri, although mitengo kune mamwe mabusiness people vanenge vasati vadzikisa pamaprice aangari. But in terms of availability zvinhu zvanoma.
Asi mungaona here vezvitoro ivava vachizodzikisa mitengo?
I think zvinogona kuti netse kuti vazodzikise vamwe vacho, especially atingati small businesses. I think my business mahombe zviri nyore nekuti hurumende inogona kungovamakirira wavamanikidza kuti vadzikise, but kune ma informal small business I think zvinogona kuti netse kuti vazenge vachidzikisa pamaprice anga aripo zvisati zvaita zvazvambenge zvaita.
Ndezvipi zvamungataura zvakwidzwa mitengo?
I think tingangoti mabasic commodities anoshandiswa nevanhu zvekudya ndo zvimwe zvataa tichiona zvakwira mitengo. Zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa ndo zvimwe zvazvakwira mitengo. Saka masupermarket mahombe I think mitengo yangodzoka payanga iri.
Hurumende iri kuti ichatorawo matanho kune vanenge vachiramba vachikwidza mitengo nekutengesa zviro nenzira dzisina kutswasuka. Munoona zvichibudirira here izvo?
Normally matanho akaita semacontrols normally haabudiriri. Anotozogona kuita kuti zvinhu zvitange kushayikwa. Saka isu tichikurudzira kuti pave nedialogue uye zvakare pave neurongwa hunoita kuti muekonomi muve neconfidence, hunoita kuti vemabhizimusi vave neconfidence, hunoita kuti even mahouseholds ave neconfidence in terms of mapolicy egovernment.